Zuva rememorial ratiri kupemberera kuno nhasi izuva rakamiswa kurangarira vanhu vakafira nyika ino yeAmerica. Magamba akafira nyika ino yeAmerica kuti isununguke. Saka vanoicherechedza. Yakatanga mugore ra1977 kunyange zvazvo kubva kuma1865 vaingogara pasi vachitarisa zvainge zvaitwa nemagamba emuno kubva kuhondo dzairwa ipapo.
Rinokosheswa zvakadini zuva ranhasi?
Aiwa, muno rinokosheswa nekuti tikati rakafanana nekumusha nezuva rinonzi remagamba 11 August, Heroes Day. Kuno ukuwo ndo equivalent yacho yeHeroes Day, asi vanhu vemuno vanoikoshesa nekuti rinokosheswa nevanhu vehurumende, rokosheswawo zvakare nevana vacho veAmerica, nekuti vanhu vemuAmerica vari kuona zvinhu zvakafirwa nevanhu. Vanhu vakaenda kunorwa hondo dzese dzavakarwa muno muAmerica, vachirwira kuti vakwanise kupinda musarudzo vese zvakafanana, pasina kunzi uyu mutema kana kuti uyu mudzimai. Vese iko zvino vane kodzero idzodzo. Tinoonawo zvakare kuti vakaenda kunorwa vachirwira nyaya yekuti vakwanise kuwana mukana wokutaura zvavanenge vachida, inonzi freedom of speech. Vakaendawo kunorwa kuti vakwanise kupinda mapato avanenge vanzwa vada, inonzi freedom of association. Saka tikuona kuti kodzero dzese idzi dzakafira vana veAmerica vari kudziwana. Saka vana veAmerica, vanhu vemuAmerica nesuwo vauyi tinotofarawo, vanofara nekuti zvavakarwira zviri kuonekwa. Vanhu vese vanenge vachifara, hurumende inenge ichifara, vanhu vachifara. Ndo panobva panyaya kusiyana nemuno muAmerica kuti vose vana veAmerica, vatungamiri nevatungamirwi, vari kuona zvakafira vanhu.
Zuva ranhasi iri rinocherechedzwa sei muAmerica?
Kuno kunenge kuine mabiko kwese kwese. Vanoenda magavhena anoenda kunzvimbo dzavo kunovigwa vanoremekedzwa, kwakavigwa magamba. Tichatoonawo vaBiden vanenge vachiendawo kwakaenda kwakavigwa magamba emuno muAmerica, vachinotaura ikoko. Vabvako vobva vaenda kumabiko vonodya zvavo vachizadzikisa zvavanenge vaswera vachiita.
Imi mucharicherechedza sei kwenyu kuDakota uku?
Isu tichangoendawo kunenge zvichiitwa nagavhena vedu, tonounganawo ikoko, tonomirawo ikoko takapfeka mamaski edu tichiteerera zvavanenge vachitaura.